Nau dzestudio 7 muchidimbu Zim Minute dzichibva kumuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Ini ndini Jonga Kandemiri nichitoye zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi na 7 pm. Hurumende neZimbabwe Electoral Commission zvine chikwereti chemari inodarika mamiriyoni gumi nemana emadhora kukambani yeCMED. Gurukotari zvemari vatenda EBT vokurudzira kuti Zimbabwe ikanganirwe zvikwereti zvayo kuInternational Monetary Fund neWorld Bank. Kushaikwa kwehunyanzvi hwekushandisa mishina inovheneka HIV muropa kumaruwa kuvhiringidza utano hwevana vanoberekwa vaine HIV. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzamuchapiwa neni Jonga Kandemiri. Musakanganwa uchirongwa cheLive Talk na 8:30 pm apo tichange tichikurukura nemi vateereri zvakadzama. Zvose izvi zvichiuya kwamuri tichibva kune penyuro yenyu yeStudio 7 muWashington DC.